Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichitiye zvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day, vamwe vachiti hapachina chekucherechedza sezvo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichitorwa. Vamwe varairidzi vakashanda munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vachibatsira Zimbabwe Electoral Commission vanoti havasati vawana mari dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana reUnity Day, iro rakanyoreranwa pasi mugore ra1987. Izvi zvinotevera chibvumirano chekubatana chakasainiranwa nemapato anoti ZANU-PF nePF-ZAPU senzira yekuunza runyararo mushure mekunge zviuru nezviuru zvevanhu, kunyanya vaitaura rurimi rweIsindebele mumatunhu eMidlands neMatabeleland, zvaurayiwa nemauto ehurumende zvichipomerwa mhosva yekuti zvaida kupandukira hurumende. Pakunyorerana chibvumirano ichi, PF-ZAPU yaive yakamirirwa nevave mutungamiri wayo muchakabvu vaJoshua Qhavuko Nkongolo Nkomo, kuchitiwo ZANU-PF yakamirirwawo nevaive mutungamiri wayo uye vakave mutungamiri wehurumende yavatema yekutanga muna 1980 vakazove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Asi vamwe vanoti kukosha kwezuva iri hakuchaonekwi vachipomera hurumende mhosva yekuramba ichityora kodzero dzavanofungidzirwa kuti vanopikisa. Vamwe varairidzi vakabatsira Zimbabwe Electoral Commission munguva yesarudzo dzemunanya mavhuvhu vanoti havasati vabhadharwa basa ravakaita sekuvimbiswa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanoti varairidzi vaneta nekufambira mari dzavo kumahofisi eZEC ari mumatunhu avakashanda vari, asi vachiwana vanhu vari mumahofisi awa vasina zvavanogona kuita pamusoro pechichemo chemari dzavo.
Varayiridzi vari kushungurudzika zvikuru nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haisi kuvabata zvakanaka. Vanovimbisa varayiridzi kuti vanovabhadhara nguva yoga yoga pavano vapabasa. Gore rino rose varayiridzi vanga vachipiwa mabasa kuzeki anofanana nekuita voter inspection, voter education, zvakadaro daro nezvekuvhotesa, vachitora mwedzi yakawandisa vasati vabhadhara varayiridzi mari yavanenge vakavavimbisa. Tichitaura izvozvi, varayiridzi vakavhotesa muelection yaAugust havasati vapiwa muoro wavakanga vakavimbiswa nezeki, zvinova zvinhu zvisingabati varayiridzi zvakanaka. Nesiwo tinomirira varayiridzi. Educators Union iri kutofunga kuti zviri nani tiendei seZeki kukoti nemhaka yokuti vabreka contract yavo mwedzi yawanda pasina mari. Nguva imwe yachona inenge yakaiswa payment aya muRTGS value inenge yadzika zvokuti pavanozopiwa mari iyi inenge isisina chainoreva. Zvinenge zvatova nani kuti vabhadharwe mari iyi neUS dollar.
Mati mimi sangano renyu riri kufunga zvokuenda kumatare edzimhosva kuti
Zek ikubadarai mari yenyu pabasara makaita. Pane zvamaka nyorera napasi here neZek pamaka tanga kuita basa iri?
Zek yanga ichipinda muzvibvumirano macontracts nemurairidzi mumwe nomumwe avanga vachishanda naye. Varairidzi ava va iye zvino pavakuvhunza mari yavo vanongonzi pinda muofisi vachinzi aiwa enda kune iyo vakungopoteredzwa poteredzwa mumaofisi avachawani mhinduro kuti vanzwe kuti mari yavo inobva kupi. Saka isusu seunion tinomiririra varairidzi ava. Saka on that basis tinoda kushandisa iwawo macontracts avo.
Muzvare munoda wafa, pane bokuzeki vamakataura navo here uye iyo Zek iri kuti chii pamusoro pemari dzevarairidzi?
Zek ine maofices mumadistrict akasiyana siyana akawanda. Madistrict offices havane vashandi varivo vanenge vachishanda kuengage varairidzi nguva dzavanenge vachidiwa pamabasa. Ivava vashandi ndo vanenge vasisina mhinduro mumadistrict offices umu hamuwanzowanikwa ane mhinduro chaiyo chaiyo. Chero ukada kutsvaka mumabiga offices mafone namba hauwawani. Zvinova zvinofrustrata zvinozokonzera kuti sevarairidzi tifunge kutora court action.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe. Muzvare tafadzwa munoda wafa vari parunhare nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission Ambassador Rodney Kiwa sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Bato rinopikisa reCCC rinoti imwe nengo yavo inoshanda neboka revechidiki vari mumwe weamiriri vedare reparamende vakadzingwa nevanozviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengezochavangu vapasho sevanda vakambodaidzwa kumapurisa kuBulawayo Central nezuro mangwanani. Vasivanda vakaudza Studio 7 kuti vakanga vachibvunzurudzwa nezvehurongwa hwekuratidzira uhwo hunonzi huri kutarisirwa kuitwa nhasi muBulawayo, asi vasivanda vange vasina ruzivo nezvehurongwa uhwu. Mapurisa akanyima bato remutwakazi mvumo yekuratidzira vachivapa chikonzero chekuti vari kutarisira kuratidzira kwakanyanya kubva kubato reCCC kubva nhasi. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Nyati, asi vati vange vakabatikana nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi kuti tinzwe zvizhinji.
Mapurisa anga ashedza mutungamiri wemayouth Secretary weAdministration Honorable Passions Vanda kuBulawayo vachida kumupomera mhosva.
Chikonzero chavanga vashedzerwa kumapurisa changa chimbori chei?
Yekudedzera kuratidzira kwevanhu veZimbabwe pamairana nemaelections asina kufamba zvakanaka, asi ranga risiri chokwadi, dzanga dziri nhema.
Iko kuratidzira kuri kutaurwa nezvako uku kuriko here zveshuwa, kana kuti mashoko ari kungotenderera tambo dzinzwa dzichitaurwa taurwawo kumwe? Zvakamira sei ipapapo?
Anga achipomerwa mhosva isipo isinga exist mumitemo yeZimbabwe, akavatsanangura kuti haana mbodaidzira kuratidzira kwevanhu. Akangotaura chete kuti ndo urongwa huripo, kana nguva yacho yakwana mapurisa achaziviswa zviri pamutemo, sezvo zvinoitwa nemutemo vanhu voratidzira zviri pamutemo. Ndo nhau hombe yaanga adaidzirwa nemapurisa.
Matanho amatora ose bato ndeapi pamusoro penyaya iyoyi?
Tatumira magweta edu makuru ikoko kunomiririra panhau yaanga achipomegwa. Tinotenda kuti azonzi ngaaende hake kumba, haana kupfigirwa muchitorongo.
Mashoko enyu weimise bato pamsoro peku shandidzana kwenyu nemapurisa munyika panyaya iyoyi kana pane dzimwewo nyaya dzamunoendeserana kumapurisa nadzo.
Tinoramba tichisoropodza nyaya yekuti mapurisa anoramba achidaidza vanhu, achisunga vanhu, achivhundutsira vanhu vasina mhaka.
Avo vange vari mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano remaboita anorwira kudzoro dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights riri kushora hurumende nemakanzuru pamusoro pekupararira kuri kuita chirwere checholera munyika. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti hurumende nemakanzuru havasi kushanda nesimba mukumisa kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu vanoita 200 vakafa nechirwere ichi, vamwe 130 vakapinda muchipatara nechirwere ichi kubva mumwedzi wakukadzi. Vamafunda vanoti pari zvino hapana nhano ichatorwa nesangano ravo sezvo vari mubishi mukubetsera nedzimwe nzira.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tiri kuti makanzuro anova malocal authorities nehurumende, tivatiri kuti malocal authorities necentral government nehurumende ndo vatiri kupa mhosva yekukonzeresa kudzoka kwechirwere chekorera zvakare muZimbabwe. SaZimbabwe Lawyers for Human Rights, nokuti makanzuro aya nehurumende wane maobligations ekunga vachigadzira kuti vanhu vagare muenvironment yakanaka isiri harmful kana isingakuwadzi vanhu, isingaite kuti vanhu vakwanise kunga vachirwara kuenvironment yakachena. Kubvira rudo reZimbabwe paSection 73 rinototipa kodzero yekugara panzvimbo dzakachena, an environment which is not harmful to people's health or their well-being. Those not harmful. Bumbiro remutemo Section 77 rinotudza nyaya dzekuti mvura yakachena ngaipirwe kuwanhu. Saka makanzuro aya nehurumende ndozvekutadza kuprovida mvura yakachena, ndozvekutadza kuprovida environment yakanakira vanhu. Tosati tiri kuna cholera, zvirwere zvakasorwariwa in the ancient world, zvirwere zvakasorwariwa kare kare kusuma Stone Age period kuzodzoka kuZimbabwe. Tiri kuti cholera ifana kunge ichiri kuwanikwa muZimbabwe payakatotivhiringa 2008 paya tatatovadziwa zvakakwana, tainge isingafani kunge ingaitomboripo cholera, asi tirikungoona futi yadzoka zvakare. Saka masystem edu, masanitation edu, kwatinogara hakuna mvura, hurumende nemalocal authorities ndovane problem.
Vamafunda, pane matano amuchatora here seZimbabwe Lawyers for Human Rights pamusoro penyaya iyi, uye ndeapi matano aya?
Pamatano atiri kutora hatina kutotanga izvozvi, takatotanga kutora matano akawanda kubva kare sezvamunoziva kwanana Buhera Murambindo kumagweta edu nanamukoma tatenda Sigaoke naSisipegi vakatobata vanhu kumakanzuro ikoko kunana Buhera uko kwanana Murambindo vachitovanyorera magwara ekuti gadzirisai maresidensi kuti vanhu vange vari kugara panzvimbo dzakanaka. So takatovapa zvimira zvirangu kuti itai basa. Saka tiri kutoasesa kuti zvaitwa here, and hakusiko kwega, kumakanzuro akawanda kunana Harare City Council makaona koma tinase tinopukutwa. Vakanyora tsamba mazuva apfuura apa kune City Council vachivaudza kuti gadzirisai. Havana kutongonyora tsamba nechikare, vakatoenda kucourt tichimirira umwe mugari wekukuwadzana, tichitotaura kuti gadzirisai kuti magarire wanhu wanhu tigare mune zvakanaka, kwete kuti vanhu vagare munzvimbo dzine cholera. Saka takatofara kuti High Court masondo apfuura yakatopa mutongo ruling yekuti pange pachiitwa matimetable neHarare City Council ekuti mvura vachanga vachiendesa mvura kune vagari vemuHarare nguva dzakadii kunzvimbo dzisingawereresviki mvura yemutepi. So pakatopihwa a decision ne dare ra high court kuti publisher it kuti muchanga muchendesa mvura kunzvimbo idzi nemabota bauza zvimatenge zvemvura zviya. So ndozva tiri kuita hatinoita kukwana mutare chaiko munotaura kuti namukoma matanda hatisi kumira ikoko takaenda kubulawayo takaenda kuna nagweru kuna nahwange nenyaya dzemvura hatisi kuzoregedza kuti timirire vana wezimbabwe panyaya dzekodzero dzavo panyaya dzeutano hwavo right to health ino imombo mbiro right to life irimo mbiro so sezimbabwe lawyers so human rights kune vaya vanenge vachifunga tinongomhanya kana kwasungwa mukoma jobo ngarivhumba kwete ndo zvinhu zvatiri kuita izvi zveenvironment yedu mamarights arimo muconstitutional zvehealth yedu zveutano tiri kuramba takatsika ipapa hatitongomiri zvokuti vana vamwe pavari kuenda kumaholiday vamwe pavari kutora maleave sezvo manzwa kune umwe vatungamiri venyika vatotora leave kunoti zete isi hatitori leave hatina kisi.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare neStudio 7 hatinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vanorarama nekutengesera mumigwagwa vanoti gore rino zvinhu hazvisi kuvafambira sezvavanombozvitarisira munguva ino yezororo reChristmas kana vachienzanisa nemamwe makore adarika sezvo vatengi vari vashoma. Mumwe anotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kwenda vanoti mamwe makore nguva ino yezororo ndiyo nguva yavanombosi nonga-nonga asi gore rino vanoti masango matema. Kuti tinzwe zvizhinji Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro navakwenda.
Before COVID, holidays aitanya kuitisa marisi zvaitisa kudara because I was working aigona kupusha mavolumes 23, 24, 25 but izvozvino zvaa zvakapendako.
Saka vanhu vari kubatana nei kana muchiti zvinhu zvakaoma muomero wamuri kutaura?
Ndine yekuti unokwanisa kuti ndichinotete nemauyi anazimachima imiri yako like indospecialize nemabhero nezvimai zvemarana zvezvo zvimachima madiiziandi but unenge wakutokoswa kuti unogona kumbotojoina vanoita zvehuko. Yeah, it's sort of easy to do if I am away in my life, but otherwise it makes sense.
Ko iyo mari, cash cha iyo mari, iri kutenderera wo zvakadii muvanhu?
Nah, asi ndambotaura zvekuti haati chekutenderera masiku. I think vanhu vari kungotira kuda kuona kuti budget yakaproposwa ichavaita otherwise amasisimari ekutenderera tinganyepurana.
Zvamungati imimi ndo zviri kutengeseka zvekuti vari mubhizinesi rakati kana kuti rakati ndo vari kutombobata-batawo ndezvipi?
Tingangoti vanhu vari mufield yezvekudya but manje iri heavily contested munyaya yekuti kuti uzoitengesa chikafu manje nyaya dzeutsanana chichichi zvino zvakuda paperwork yakawanda futi kuti iwane Zimbabwe muya dzenzisa nenyaya yecorruption kuti utange kuda kuita zvinhu zviri fomal jezviyazvo muiriya iyeyo mawani jaoche bhozi achikafu yahana vari kupushawo asi tichitarisa inaamusaidi kandinonyaya yekumedza kwehembhoko unonyatsoona kuti zvakadhaka bhozi kwaiita challenge yekuti kubva pakati kacovid kukaita pakabva kwaitaka karaist timu reyo inogarana kana makambuni dzakatemikako
tombokanzwa
marana manje ureda kutoexample kuti ini pandaenda kuchikoro ndaitengesa machimu ndaigona matekisa ne2018-16 but pakazonendi kacovid marana akatanga kuti zvinhu zviya zvakuita matenzelazi ma8 mutauni ukatopinda mucbd unogona kuwana chino yataitengesa ne15 kana 18 ibuda kana ne7 dollars.
Avo vanga vari mumwe wevanotengesera mumigwagwa yeHarare vaishe kuenda vachitaura naEvans Zininga weStudio 7.
Munangagwa isu hatichakuda Munangagwa pachinhambo chekuti vanhu vakawanda vararame vachichema nekutambura nekuda kwako Munangagwa uri 1
chitakutoona kuti zviri nani wewe wacho utobva pachigaro nekuti hatichakuda isu chisiya chigaro nekuti hapana wauri kutungamirira wakangozvitungamirira uri wega uri kungotsvaga kuda kuzviitira zvinhu zvako wegani isusu hatichada izvozvo taneta newe hapana akakuvhotera wakangopinda pachigaro zvechisimba nyika yezimbabwe waikundika waitadza munangagwa siyana nesu tizviraramire siyana nenyika yezimbabwe izvisimukire pane kuramba wakaitsimbirira nguva nenguva taneta newe munangagwa
Hello, Studio 7 apo, Studio 7 motamba here, zvoshuvira opine mugore idzva. Ngatifambe mugwagwa zvakanaka, nechiti Happy Christmas and Happy New Year, mufambe zvakanaka. Musaite madziyo wee, tinotenda pabangwa apo, muriko here, hama ndochingamidza. Ndatenda.
Makadii makadii Studio 7. Ine ndiri kutaura kuti chero muZimbabwe, Prince of Zimbabwe Republic Police chero arambidza musangano wanga uchida kuitwa. Isu tichangozviita, vachingade vachida tinongozviita, madira atinoita, hapana chatinyisa, hapasina chokumirira kofa kofa, hapana china chokumirira kuti tife, takutozvitangisa, ini anoda kundiona ngandiuye anditsvage.
Makadi paStudio 7 ndinorwadziwa nekuita kwevanhu vezanu PF nemajaji avo vangatongera pasi jangwa 30 years pajeri nemhosva yaakapara nekuti vari kuseva kuti munhu akauraya munhu wezanu PF zvimwe chete izvo nezvavari kutaura zvekuti vane umbowo hwekuti vatapfuma nemasaya vakaurawa vachiurayiwa nyaya dzisiri dzematongerwo enyika saka chakazovakonesa kuti vachibata munhu akavauraya kusvika nanhasi vachingoti tiri kuongorora tiri kuita mainvestigations ndo mapedzera avanoita nyaya dzacho ndokuita ndosaka vanhu vari kutaura kuti nyika muno everything is captured nezanu pf judiciary yakepswa polisi yakepswa army yakepswa hatisisina chiri kufamba munyika chakanaka
Studio 7 apo ndine kukashika madzika futi zvakare kuti iwo magweta ava chabangu sei vachiti iwo triple c ne mvc zvakafanana havasi kuona here kuti vari kumanikidzwa kana kuti vari kushandiswa kuti vatsigire zvinhu zvisiri izvo kana kuti zvinhu zvisiri pamutemo nekuda kwemari nyika iri kuzoona nyika yakatarisa vachamisa rambai makadzvanya nyika dzese dzepasi dziri kuzoona zviri kuitika kuti hazvisiri pamutemo okay inotenda zvangu
Studio 7 yapo Studio 7 yapo makadi kwapo zvinhu zviri zvokunyika kwedu kwakomana wee ana chabangu ari kuramba musoro wavo ed uri kuramba musoro wake kwaitoda wachamisa zvichiri zvega here izvizvi zimbabwe yese anese zanupiefu arikunangaidza nemusoro wachamisa munhu otoendere kukoti kuendere musoro wake aimbitire musoro isina kuropafadza vanhu ivavo kune musoro yakaanoitwa itawe nyaya yakaanoitwa kwete muda upo muri kuramba nemusoro womunhu yenyu yakazare maropa pfungwa dzokuurayana ana chabangu shandisai musoro yenyu unoda kushandisa umwe womunhu wakazvarwa ndima yake nababa yake wakaropafadzwa shandisai yenyu masoro ava
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
Vanomirira America kusangano reUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoshungurudzika zvikuru kuti hapana zvizhinji zvachinja muSouth Sudan mukati memwedzi mitanhatu yapfuura vachiti America kuti vezvematongerwo enyika hana chido chekugadzirisa zvunhu sezvo zvunhu zvakabvumirwanwa kuti zvigadziriswe mwedzi mitanhatu yapfuura zvisina kugadziriswa nanhasi wese zvunhu zvidiku zvakaita sekuti ndiani achavhota vachavhota sei uye kuti vanovhotera vanhu vari pazvinzvimbo zvipi muhurumende hazvisati zvapindurwa nanhasi wese vachiti kubetsera hurumende yakafanira kubata chigaro iyo isina zvizhinji zvayaita zvinopa mufananidzo usina kunaka. Amai Thomas Greenfield vanoti kubetsera South Sudan nemari kunofanirwa kuitwa mushure mekuona kuti pane chido chitsva chekuunza runyararo nokugadzikana pamwe nokukwanisa kusvika kune avo vanoda rubetsero muSouth Sudan, vachiti zvakare hurumende yakafanira kubata chigaro inowana mari yokufambisa mabasa ehurumende kubva mukutengesa mafuta anobva mumigodhi emafuta emuSouth Sudan. Amai Thomas Greenfield vanoti South Sudan vane kodzero yekuti mari inobva mukutengeswa kwemafuta anobva munyika yavo iri kushandiswa sei uye vachiwanawo zvavanowana kubva muhufumi uhu, vachiti hurumende yakafanira kubata chigaro inofanirwa kushandisa mari yenyika mukugadzirisa nekubetsera vanhu zviri pachena. Amai Thomas Greenfield vanoti America iri kushungurudzika nouwandu hwekurwisana utsotsi nekuchorwa kwekodzero dzevanhu muSouth Sudan, vachiti vakatemera zvirango pana Gordon Kohang Biel, Gatluak Nyang Hoth na Joseph Matiel Wajang pamusoro pekubata vakadzi chibharo nekutyora kodzero dzevanhukadzi nevanasikana pavakarwisa dunhu reLee County of Unity. Zvikwata zvevanhu ava zvakanga zvakapakata zvombo zvakabata chibharo vanhukadzi vazhinji vakange vabvutwa, vamwe vavo vachipiwa semubayiro kumatsotsi akanga atumwa kunorwisa dunhu iri. Amai Thomas Greenfield vakati America yakamirira kuti mutungamiri weSudan vakare vazadzikise chivimbiso chavakapa chekusunga vanhu vakapara mhosva idzi nokuvakanda mujeri. Amai Thomas Greenfield vanoti hurumende iri kufanotonga muSouth Sudan inogona kusarudza zvainoda kuita kubva muzvibvumirano zvekuunza rugare zva2018 zvinoita kuti South Sudan ikwanise kuita sarudzo dzejekerere mumwedzi gumi nemiviri iri kuuya, kushandisa mari yairi kuwana mukuona kuti vanhu veSouth Sudan vanowana zvekudya zvakakwana uye kubata kusunga nekukanda mujeri vanhu vakapara mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inokurudzira hurumende yeSouth Sudan kuti isarudze zvakanaka, vachiti pava nemakore anopfuura gumi nemaviri hurumende iyi yadzikwa, naizvozvo hurumende iyi inofanira kuchiratidza gwara rayo. Mashoko awa anoratidza maonero eAmerica pamusoro peSouth Sudan.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day. Varayiridzi vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yavabhadhara mari yavo yekushanda panguva yesarudzo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare nhasi manheru, hatiri kupazve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.